pari zvinezvi hapana chinobatika chatatita nacho. Vanhu vari mubishi kumhanya mhanya kuti vatsvage mudikano wedu muBlessing Alley. Tamboenda kuBTC police station tikanoona isirika njuve. Vakataura kuti pari zvinezvi hapana kana chimwe chete chinobatika chati chavapo. Asi chinoinesa ndechekuti vanhu vakazviita vacho vari kutozikanwa vatoripo pagiraundi. Mumwe wacho akambotobatwa Bechisango family nechatesi nezanupiwa angari ikoko akatorova vacho. Ati vakazosunungurwa mapurisa akabudawo pachena akati isu maoko edu akasunga bhozi tiite kupanikidzwa kunzi tishandire maiti ezanupiwa.
Kumapurisa kwaisvitswa shoko here seripot kuti More Blessing ari kushaika?
Ya, shoko rakasvika kumapurisa tikatovaudza ndo pakazosungwa muiti wezanupiwa pakazosunungurwa. Asi mapurisa ndo paakazotaura kuti hatikwanisi kuti tirambe tichivasunga tichivabvunzurudze nokuda kwokuti tinoshanda navo.
Saka pari zvino urongwa huri papi? Zvimwe zviri kuitwa ndezvipi kuedza kutsvaga More Blessing?
Isisu pari zvinezvi tiri zuva rakasvikwa naMwari tikumhanya mhanya tingava kuti tiinda kumhiri kokonyasini kutsvaga pese nepese kana kubvunzurudza hama neshamwari kana avezenisa pafacebook kana pese kuti anenge amuonawo. Ndodambudziko ratasangana naro kuti atiudzewo kuti hatina chashawa hama yedu. Asi chinorwadza ndechekuti vanhu vacho vakazviita vari kutozikanwa. Takati vafanira kunge tichingirira kutsvaga kumhiri ikoko. Yainga iripo ndechekuti mapurisa afanira kungoenda onotora vanhu vakazviita enovaudza pane munhu kuti munhu ari pakati then munhu ouya pamba pasi.
Tarisiro yenyu kubva pari zvino tienda kumberi yavai kuti kudii?
Pari zvinezvi tarisiwa yedu isisu handingakwanisi kuti ndiitaure pari zvinezvi. Ndotomirira kuti inzwe kuvakuru vangu kuti vanozotipa direction tiita sei kuti tikwanise kubatsirana nezvi nehama dzekwa More Blessing Alley kuti More Blessing auye. Asi tanga tichichemawo kuinternational community kuti vatibatsirewo because mahuman rights ari kuabhuswa zvisingaiti muno munyika nekuda kwekuti vanhu everyday vari kushayikwa. Asi vanhu vanenge vachiita kuti vanhu vava vashayikwa vanenge vachitozikanwa but hapana mota vanhu vari kutorwa.